tangatichiona Tawada Terera uyo ari musunga wemaCID kunyanga vari kuti they are actually suspecting him kuti akaparticipata munyaya dzerobbery yakaitwa kunonzi kwamwoyo weshumba kuatomba. Saka patamuona he was severely assaulted, so rake rakakuwara zvakaipisisa uye haasigona kufamba. Akarwa pasi petsoka nemaCID vakamutora ari kumba kwake.
Sei asiri muchipatara?
Kutombunyikidzwa kodzero dzake kwaari kuitwa, nekuti maCID havana kukwanisa kumutora kumuendesa kuchipatara ende havasi kukwanisa kumba that facility.
Saka pamataura nemapurisa vati?
Mupurisa waitaona anonzi Inspector Musiwa, he was very rude to us. Mapurisa vatataura navo vari kuhwandisa zvakaitika chaizvo chaizvo kuti chii chakaitika. Vari kuti tiri kufereketa nyaya iyi kuti tione kuti musunga kurohwa kwakaitwa uku akarohwa nani, akaroyerwei uye akazorohwa zvaita sei. Havasi kuda kubudisa pachena chikonzero chavakamurovera.
Saka pari zvino masirana pakuti?
Pari zvino tasirana pakuti vanofanira kuti vaite mapepers ekuti vamaendese kukoti within 48 hours.
Kana makatarisa nyaya iyi ndiye zvamatongerwo enyika here kana kuti ndiye kuparwa kwemhosva?
Well, ndakatarisa zvangu nyaya iyi handizokwanisi zvangu kuti ndizive kuti matongerwo enyika here kana kuti imhosva yangoparwa uye munhu ari kufungidzirwawo. But sekuudzwa kwendaudzwa kwendaitwawo zvanzi musunga anopigira bato reMDC Alliance uye ari pasi peconstituency yaHonorable Saruwaka. Ende zvinotozivikana kuti munharaunda maanogara imomo munhu ari vocal maererano nematongerwo enyika uye munhu anotobuda pachena kuti anopfigira chini MDC. And now consider tisarisawo futi macases ari kubuda mucentral constituency, macase ematongerwo enyika ane mapurisa mukati vanenge vachimbunyikidza kodzero dzevanhu. Saka panogonanga painewo mukana, panogonanga paine mukana wekuti dzimwe dzenguva munhu akungosvikisiwawo nenyaya dzematongerwo enyika, munhu aongonenedzerwawo mhosva nematongerwo enyika. We don't really know.